Mamwe emasangano anomirira kodzero dzevadzidzi vekuma university nemakoreji anosanganisira reZimbabwe Congress of Students Union ZICOSU kuchitiwo reZimbabwe National Students Union ZINASU. Malvin Maregedze, mudzidzi wepachikoro cheGreat Zimbabwe University, anoti haoni basa rinoitwa nemasangano aya.
Yes, tinoona vachiuya kuzotsvaga rusigiro panguva yeSRC asi kubva ipapo havaoni kana kuvanzwa. Kunyange pakaita nyaya dzakafanana nekukwidzwa kwemari dzekudzidza, vanongonyora zvitsamba, but chimwe chavanoita hapana.
Wechidiki anova mukuru wesangano rine chekuita nezvedzidzo, Reference of Education Africa, Moses Mbimbi, anotiwo masangano anomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro ari kurasika donzo rawo.
Tichitarira in terms of manidzi yevana vechikoro akawanda zvinosanganisira nyaya dzeindustrial attachment. Izvozvo ndiri kuona ingava ZICOSU kana ZINASU hakuna ati ari build a capacity yekutanga kubatsira mastudents. Ndoya tinoti student representative role.
Asi mutauriri wesangano reZinasu, Lifeline Guta, anoti vari kuedza nepese pavanogona kusimudzira kodzero dzevadzidzi.
Sebato reZinasu, mwedzi uno takakwanisa kutaura nevatungamiriri vepauniversity yeMidland State kuti vakwanisa vachitambirawo kubhadharawo fees tichishandisa mari yemuno muZimbabwe iyo inova ZIG. So ndichitarisa maringe nenyaya yandatsanangura iyi, yes, tinoona kuti bato rinomirira vadzidzi reZinasu rinozama neparinogona, asi rinosangana nematambudziko akasiyana siyana anova kumbunyikidzwa kutyisidzira uko inozova zvinozodzivirira nekulimita kumirira kwavanoita chivadzidzi.
Mumakore ekare, vatungamiri vevadzidzi vemumakoreji nemayunivhesiti vairatidzira zvine mutsindo kana kodzero dzavo dzekudzidza dzambonyikidzwa. Asi zvinonzi nevamwe, hurumende pasi pevaive mutungamiri wenyika, Mushakabvu Robert Mugabe, yaive nani pakutendera vanhu kuti varatidzire sekodzero iri mubumbiro remitemo kana zvichienzaniswa nehurumende yava Emmerson Mnangagwa. Kunyange Studio 7 yaedza kunzwawo divi rehurumende panyaya yezvekodzero dzevadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro, vakuru vemubazi rinoona nezvenyaya idzi vanga vasiri kubatika panhare mbozha dzavo. Asi gurukota rinoona nezvenyaya dzemukati menyika vakazembe-kazembe vanogaro vimbisa shamu ine munyu kune avo vanoda kuita zvekuratidzira vasina kupiwa mvumo nemapurisa. Lennon Mingore aiva mutauriri wesangano rinomirira vadzidzi vepauniversity of Zimbabwe gore rapera anotsanangura kukosha kwakaita kuremekedzwa kwedzidzo yepamusoro.
Indi imwe nzira yavangakwanise kushandisa kuti varambe vachimirira vadzidzi kuseparata kana kusiyanisa basa ravo ivo semaunion nebasa remapolitical parties. Icho ndo chinhu chingaite kuti maunion arambe achimirira zvido zvevadzidzi zvisinei nekuti vangange vachibva kubato ripi.
Sangano reZICOSU rinonzi rakarerekera kudivi rebato riri kutonga reZANU-PF kuchitiwo ZINASU ichinzi yakarerekera kumapato anopikisa. Anoongorora nyaya dzezvevadzidzi vemuzvikoro izvi uye vari mukuru wesangano reFemale Students Network Trust Muzvare Evanice Munando vanoti zvematongerwo enyika ndizvo zvatadzisa kuti masangano aya aite basa ravo nemazvo.
They are very compromised. Zvakafanana nekuti kana SRC reZikosuka inongoita zvinhu zvayo. Mastudents kune ZINASU, kune independent, kune vasingatodi zvemaunions, but you really find out kuti havaite fully represented. Inyaya yepolitiking vanenge vachingotorwisana chete.
Vamwe vevatungamiri vanhasi vakambopindawo mukutungamirira masangano anomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro ndevanoti vaNelson Chamisa, kuchiti mumiriri weHwange Central mudare remakurukota eParamende vaDaniel Molokele pamwe chete nemumwe wavo vatafadzwa Mugwadi vanomirira Buyera West, kozotiwa vaJob Skala navaCharlton Wende. Mushakabvu Lenmo Jongwe aive mutauriri weMDC ndemumwe mudzidzi aizivikanwawo zvikuru munyika. Vamwe vanoongorora nyaya dzezvevadzidzi vanoti hurumende inofanira kumira kumbunyikidza kodzero dzevadzidzi kuti vasataure nhunha dzavo sezvo izvi zvichidzoserawo kumashure kuremekedzwa kwekodzero dzavo. Gore rino kune vadzidzi vanodarika zana vakasungwa mushure mekupomerwa mhosva yekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika apo Zimbabwe yaigadzirira musangano weSADC Heads of State Summit wakaitwa mwedzi wapera. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.